Jitenshi jema bazi kuchaji ofisi nyaku kopa kapana kwanga kuine mitete mirefu ukova na machimani zana wasinga teledzeri mitete. Amai Rosemary Maunga vao The Studio 7 kutuwango wakitaza kukwira bazi sezo wanga waini manaru kumsana. Amai Maunga vati mabazi zuko mashoma panguwa yovan vajinji waru kuda kushandisa sezo akachipa.
Aiwa basi ndokindika mai mwana nemwanaro tofa pressa vanhu vakawantisa zvingamboita. Ah totoda mabhazi ngawedzerwa awande bozi mashoma. Nemwana ndozotaura yemwana uri pakipa pa. Vakatinga ndo vanotopita mai wara kwete kuti isusu nevana hazvitonesi. Si pakati ndepatsende ndo yatutotaka. Makomba adhura 4 dollars kuenda kana makoni.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa imwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukwegururi vachangonzi pindai mubhazi asi izvi hazvina kuitika. Vamushava vati mari yemabhazi iri nani zvakanyanya pane mari yemakombi.
Wana wayakwa kana kukura vanhu vavo vari kukwira. Asi mabhazi ndiwo mashoma kuti zvirambe zvizvikorwa kuti vanhu vakwire mabhazi akaberera zviri kubatsira vanhu aya mabhazi aya mahombe ari nani vanhu vari kuvafarira kombe ari kushadzira yavanoda pamwe 3 pamwe 4 zvokuti iko zvinhu sokudoka kuchaita zvatidedi vanenge vakuda kuziya mari unogona kupfuura 4 dollars ndauyawo pana apa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi ninamova audofosi kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidha wotondara mukiwu mune presha iripo pamwe vanongonditondara kupinda yeuko kutanga ndokusaka ndauya ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichitivawo kuti Zimbabwe kana kusimukadoka pamwanizvo.
Mabhazi ezvupwa ari kuita masenzi 41 nemashanu emari yemaRTGS kuenda kuchitungidza kwamakoni uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora 2 kusvika madhora 4 emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kusungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kumadziri but takabva kupira panapa mabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vazhinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi akaedzera 4 dollars 5 dollars yakatotipa pamwe nenge atoti 3 dollars kana 3 dollars 50 saka munhu wechakona zviri nani kuenda kubhazi 75 cents but mabhazi mashoma tatotokumbira kuti dai mabhazi achawanda at least zvingaite nani. Pa75 cents zvikutotibatira because mari yacho hakuna. Mari yacho hakuna, mari yacho ishoma yatiri kuwana saka 75 cents itori nani. Ukadzoka kuleto unototsarawo uine chenjiwo kana ekuzotengerawo vana chingwa.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungidza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
Fuel is about to be about $2 each in our fuel. Which balance the fuel with $4.98. Animal. Guess the rules of Amogu to balance the $2 each. Valentino was a table while it is a fuel.
Asi wo vachapfumandoro yerwizi vati hurumende inofanirwa kudzikisa mitengo yemafuta kuitirawo kutiwo mitengo yezvinhu iderere vanhu vawane zvekudya vasati vaenda kumabasa.
Bhozi hatingakwanisi kubhadhira ma75 cents tichiya kubasa tiine nzara. Chikuru toda kuti dhiziridzike. Dhiziri radzika ndo nyika yacho munhu wese okwanisa kuafoda. Izvo ni mabhazi adzika ya ivo wakati kuchema wakadzidza dhiziri zvinhu zve zvinoendeka. Bhozi vamwe havaende kubasa havambofarira mabhazi adzika bari munhu wese anoda chikafu. Chikafu ngachidzike dhiziri rodzika. Padhiziri radzika rona zvinhu zve zvinodzika ikonomi inoita stable.
Mukuru weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magura Minga vati kumakombi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo kunyange hazvo mitengo yakakwira havasi kuwana mafuta aya. Vati vari kutarisira kuita hurukuro nehurumende kuti vanzwisisane kuti matambudziko angagadziriswawo sei. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 Maharare, ndini Rutendo Mawere.